Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 24, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvogara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kurwiswa kuri kuitwa vabva kure munyika iye.
Vanhu voungana Bulawayo neMatopo kuitira kuti vapinde mumabiko ebavhude ravamugabe mangwana.
Vashandi vehurumende voramba kupiwa mastendi vachiti vanoda kupiwa mabhonasi avo egore rapera iri mari.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvinhu zvinonzi zvakaita manyama amire nerongo kuSouth Africa, zvikuru muPretoria, zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati pezvizvarwa zveSouth Africa nezvekune dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe, Somalia neNigeria. Zvimwe zvitoro zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zvaputswa nekubiwa. Mirishonga iyi yakamboitikawo kuJohannesburg mazuva mashoma adarika. Vakafanobata chigaro chemukuru wemapurisa muSouth Africa, vaKomotso Phalane, vaudza vatori venhau kuti kuratidzira kwanga kwakarongwa nezvizvarwa zveSouth Africa kwazoguma kwaita mhirizhonga zvapa kuti mapurisa akande hutsi hunokachidza nekuridza pfuti dzemabara erabha. Vati vasunga vanhu vanodarika zana nemakumi matatu kubva nezuro.
Mapurisa angati kuratidzira uku kusaenderere mberi nekutyira mhirizhonga. Zvizvarwa zveSouth Africa zvange zvichida kufora zvichienda kuhofisi yebazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kumaRabastad Refugee Center yave kunzi Desmond Tutu Refugee Reception Center vaine bepa renyunyuto. Vanhu veSouth Africa vati zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kuvatorera mabasa madzimai avo uye kutengesa zvinodhaka nekukurudzira mabasa echipfambi. Asi vamwe vekunze ava vati zvose izvi ndezvemugodzi matsuro. Zvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinosvika mamiriyoni mashanu zvinogara muSouth Africa, iyo ine vanhu vanosvika mamiriyoni makumi mashanu. Hurumende yeNigeria yakanyora tsamba yenyunyuto kuSouth Africa ichiti mhirizhonga iyi inofanira kumiswa. Asi hurumende yeZimbabwe haisati yataura nezvemhirizhonga iyi. Mukuziya nyaya iyi tabata amai Diana Zimbudzana vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, avo vati vambotenderera muPretoria vachiona zvange zvichiitika.
Zvara nhasi ndapinda muPretoria mangwanani ndichida kuona kuti vakamira zvakadii. Saka ndine dzimwe nzvimbo dzandakuzwa kunzi hazvina kumira zvakanaka, handina kuzosvikawo ikunzvimbo idzozvo ndichityira upenyu hwangu. Nzvimbo dzakaita sePretoria West tichibatanidza nekunonzi kumaRabastad kune hofisi huru yeHome Affairs, vanhu vanga vachirovana vemuno vaSouth Africans nezvizvarwa zvekunze zvekune dzimwe nyika dzemuAfrica. Nenhau yekuti vemaSouth Africans anga achitoda kufora tichienda kuhofisi yeHome Affairs, tinovapa tsamba yekuti vanofanira kusaregera vanhu vari muno zviri kunze kwemutemo vachigara muno. Asi mushure meizvozvo mazenge maakuitwawo kutoreranwa kwezvinhu mumasitoro evanhuwo zvavo vane masitoro ari munzvimbo idzodzo. Saka vamwe vanga vavhura vatorerwa zvinhu asi vamwe vachinjiwo havana kutopofura.
Pane mashoko amuri kunzwawo, pane vana veZimbabwewo here vabatwa nemhirizhonga iyi?
Vana veZimbabwe varipo hongu, vane zvimashopushopu kumarokesheni zvinonzi zvimasipaza, chisipaza chakakufa nechitakishop, varipo vataurira kuti mashopu mavo matorerwa zvinhu, asi vazhinji vacho nhasi havana kutombovhura. Uyezve nekugara vakagadzirira mhirizhonga yakadai vamwacho vakanga vaisa masimbe akati simbei kuti zvitoro zvavo zvisapwanywe, asi nyangwe zvavamwe vacho vapwanyirwawo vanga vanewo masimbe akati simbei, asi vanhu vacho vakauya neumhomho hwavo hwakawanda vachikokwanisa kupwanya nokupinda ndokutora.
Saka iko zvino zvinhu mungati zvaamira sei? Tanzwa kuti mapurisa auya akakanda utsi unokatyidza.
Mapurisa akanda utsi unokatyidza nemvura iya ya, saka vanhu vazoti mwanda mwanda vachiita ziva kwakaziva kwake. Saka iye zvino pari zvino ndazobuda mupretoria macho ndabuda zvinhu zvichinge zvave nani. Imwe mugwagwa wandatoshandisa mugwagwa unotonanga kune rumwe rokesheni rwanga rwakati pei zvakanyanya, asi handida kuzonosvika zvangu kurokesheni kwachikoko, asi ndaona zvinhu zvakati dzikamirei.
Amai Diana Zimbudzana vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum vanga vari parunare muPretoria, South Africa.
Munyori mukuru muboka revechidiki mubato rezano PF vakudzai Chipanga vanoti gadziriro dzemabiko ebavhade remutungamiri wenyika Robert Mugabe dziri kuitirwa kumatopo Preparatory School kumateveleland South mangwana dzava pachinhano chepamusorosoro. Zano PF inoti mabiko ebavhade rava Mugabe achadya mari inodarika mamiriyoni maviri nemazana mashanu ezviuru zvemadhora.
Pamabiko aya pachaurayiwawo mombe dzinodarika zana nemakumi mashanu. VaMugabe vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu nemusi wechipiri. VaChipanga vanoti vari kutarisirawo kuti pachauya vanyarikani kubva kunze kwenyika. Tatanga nekuvabvunza nezvegadziriro yavo.
Kana dziri nyaya dzegadziriro, tapedza gadziriro takutarisira vanhu vakutanga kutosvika, tatomirira kudya mabiko mangwana.
Imi sevatungamiri ve21st February Movement, mamboenda here ikoko kuri kuitirwa mabiko aya muchinoona kuti zvamira sei ipapo?
Ndo panditori kutaura kuno.
Muri kutarisira vanhu vangani?
Takaziviswa mumaprovhinzi edu kuti vanhu vazhinji vanosvika kuma10,000 eprovhinsi vari vechidiki vakanyoresa kuti vanodawo kunge vachiuya kumatopos. Maprovhinsi edu hongu ari kuita dambudziko retransport in terms of numbers. Vanhu vari kuchema chaizvo nenyaya yekutsvaga zvekufambisa.
Pane vamwe here vanyarikani vekunze vamakakokawo pamabiko aya?
Pane vanyarikani vekunze vatakakoka vamwe vatosvika, kwoita vanyarikani vekunze vatisina kukoka asi vauya vari kuti hazvigoni kuti muite mhemberero idzodzo tisipo isusuwo taakuyemura utungamiri hwavamugabe, taakunzwisisa zvinotaurwa navamugabe. Naizvozvo tinoda kuti tinge tiripo pamutambo iwoyo nyangwe zvazvo musina kutikoka. Saka ivavo tatoona kuti hapana zvekuzviita, muenzi harambwi, tiri kuzovagashira vanhu vabva kunyika dzanasan western sahara, vanhu vabva kunyika dzimwe dzaitenge tisina kukoka, vatoo munyika tiri kuvagashira tovapa tekurara. Tauta vaenzi vabva kunyika yenamibia ndingangozivisei vatosvika munyika pari zvino, vabva kunyika yenamibia vebazi reswapo, vabva kunyika yebotswana vebazi pato rebdp, vabva kunyika yesouth africa anc, vabva kunyika yetanzania vechama chamapinduzi, vabva kunyika yemozambique vefrelimo, vabva kunyika yepost republic of china vauyawo vapano, vabva kuiran vapano.
Munyori mukuru mubato revechidiki rezanup f youth league vakudzi Chipanga vari parunare muBulawayo.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaHarry Thomas vanoti vanofara chose kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoda kuva neukama hwakanaka nemutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump. Vanotiwo hurumende yavo icharamba ichibatsira Zimbabwe munyaya dzeutano, dzidzo nezvimwe. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzeZimbabwe United States Alumni Association idzo dzakaungana muHarare nezuro manheru dzichicherechedza Black History Month, vaThomas vakati vanofara nemashoko akataurwa navamugabe ekuti vaTrump vanofanira kupiwa mukana wekuratidza zvirongwa zvavo vachiti izvi zvinoratidza kuti vamugabe vanoda kuva neukama hwakanaka navatrump asi vathomas vakati nyika yavo icharamba ichitevedza zvirongwa zvayo zvekutsigira zimbabwe zvikuru sei munyaya dzenzara dzidzo nezvimwe vathomas vakati america inopa rubatsiro rukuru kuzimbabwe munyaya dzeutano zvikuru sei panyaya dzehiv aids nenyaya dzekubatsira vanhu nechikafu nedzidzo
We will maintain our policies in Zimbabwe under President Obama and now President Trump.
Ticharamba tichitsigira zvirongwa zvedu muno pasi pavaobama uye zvino pasi pavatrump tisu dhona muhombe tinopa $150 million kupepfa yekurwisa hiv pagore rega rega tiri kuvaka muzinda mutsva unoita $200 million pandakauya gore rapfuura taipa vanhu 500,000 chikafu gore rino takupa $2.1 million
mumashoko ekupemberera kuzvarwa kwavo vamugabe vakati zviri kuitwa navatrump zvekuti america inoita zvido zvevana veamerica zvakanaka chose uye zvinopindirana nemafungiro avo pavakabvunzwa kuti vacharamba vari pabasa here semumiriri weamerica muzimbabwe zvichitevera kuchinja kwehurumende kunyika kwavo vathomas avo vakadomwa kuzomirira zimbabwe navabarack obama vakati tarisiro yavo kuti vachapedza nguva yavo semumiririri weamerica muzimbabwe asi vakati vanofara chose kudzokera kuamerica kana vakanzi vadzoke sezvo vamiriri venyika dzese vachiita zvavanenge vanzi vaite nevatungamiriri vavo vakapinda muchitiko chane zuro vaida kuzivawo kuti rutsigiro rweamerica kuzvirongwa zvakaita secheyoung african leadership initiative zvichaitwa sei vathomas vakati itarisiro yavo kuti zvirongwa izvi zvichaenderera mberi vakati vanodero nokuti pane zvirongwa zvimwe zvakaita sechepresident's emergency plan for aids relief icho chakatangwa nehurumende yavageorge bush verepublican party chakaenderera mberi pasi pehurumende yavaobama vathomas vakati pavachaenda kuwashington dc vachanotaura nemukuru wavo mutsva gurukota rezvekunze kweamerica varick stillerson kuti varambe vachitsigira zvirongwa zvakaita seyali
Let's maintain this program. This is a performance program that's yielded wonderful results. I will defend that program and my fervent hope is
chirongwa ichi chinofanira kuramba chiripo nekuti chiri kuita zvakanaka chose ndichatsigira chirongwa ichi uye ndinovimba kuti vatillerson nechikwara chavo vachabvuma kuti chienderere mberi sezvakaita zvirongwa zvefulbright neinternational visitors program izvo zviri kuenderera mberi pasi pevatungamiri vakasiyana-siyana
vakati gore rino pane vechidiki vanodarika zviuru zviviri vakanyorera kupinda muchirongwa cheyali asi pakadomwa makumi matanhatu chete vathomas vakatiwo kunyange hazvo vazhinji munyika yavo vasingazive zimbabwe pane zvizvarwa zvenyika iyi zvinodarika zviuru makumi matanhatu zvinoshanyira zimbabwe uye zvizhinji zvacho zvinoenda kumapopoma evictoria falls black history month inocherechedzwa muna kukadzi gore rega rega muamerica senzira yekuremekedza mabasa evanhu vemunyika iyi vane midzi yavo kuafrica kana kuti maafrican americans izvi zvakatanga kuitwa muamerica muna 1976 uyewo dzimwe nyika dzakaita sebritain necanada dzava kucherechedza mwedzi uyu ndakamirira studio 7 muharare ndini ivan chifera
sangano rinomirira vashandi vehurumende reapex council raramba mashoko ari kunzi akataurwa negurukota rezvemabasa nevashandi ekuti vashandi vakawanda vari kuda kupiwa mastend semuripo wemari dzavo dzemabhonasi egore rapera pane kuti vapiwe dziri mari sachigaro weapex council amai cecilia alexander vanoti semaziviro avo vashandi vari kuda kupiwa mabhonasi avo iri mari nekuti sangano ravo rine humwe urongwa hwekutsvagira nhengo dzaro mastendi ekuvakira dzimba richishanda nebazi rezvekutongwa kwematunhu amai alexander vanorambawo mashoko ekuti vatungamiri vemasangano evashandi vehurumende ndivo vari kurasisa vashandi panyaya iyi amai mupfumira svondo rino vakaudza vatori venhau kuti hofisi yavo iri kutambira vashandi vakawanda chose vari kuda kunzwisisa nezveurongwa hwemastendi uhu vanonziwo vakati ongororo yekunzwa pamhiri yevashandi panyaya iyi iri kuitwa nebazi ravo inoratidza kuti ruzhinji ruri kuda nzvimbo dzekuvakira dzimba pane mari
amai alexander vanoti vamiriri vemasangano ose evashandi vehurumende vachasangana nemuvhuro svondo rinouya kuti varova nemasoro padanho rekutora vachienda mberi. Musangano wanga wakatarisirwa kuitwa nemuvhuro svondo rinouya pakati pevashandi nevamiriri vehurumende unonzi wambosendekwa zvakare parutivi danho rinonzi riri kutowedzera kukasha hwevashandi. Studio 7 yakundikana kubata amai Mupfumira kuti tinzwe pavamire pari nhasi. Asi amai Alexander vanoti havavone vashandi vachitadza kutora matanho kana pasina chagadziriswa.
Hurumende haisati yatipa bhonasi ra-2016. Takazoona izvozvi zvichitevedza bhonasi kuti rava papi. Hurumende yaakuti ine urongwa hwokuti itipe mastendi. Papraisi yestendi ipapo vozobvisa mari yebhonasi zeni munhu ozobhadhara inosara yacho yatinogona kuti bhalansi. Isimbokuona sekuti hazvishande nokuti munhu akapiwa stendi iko zvino isipo zvinhu zvinozonika. Saka takati isusu tadii tambomira taona kuti mastendi avapo ndopo tozvara zvemastendi, asi pari zvino votipa bhonasi redu. Saka chiripo vajenga kandemiri kanzwa tikune mafomzi ari kufamba hurumende ichibvunza vashandi kuti vanoda bhonasi here kana kuti vanoda mastendi. Ini kandaa kuti nditaure ndechekuti vashandi vanoda zvese, vanoda bhonasi ravo ra-2016 uye vanoda zvemastendi. Kana iri nyaya yemastendi isusu seapex canco takaaprocha ministry of local government tinotoone skimu yemacivil servants ichange ndizotora nzvimbo takavata advanced stage pakuronga skimu iyoyo.
Asi kagurukota rezvevashandi amai Mupfumira vakatobuda vachizivisa kuti vashandi vakawanda vanenge vari kufarira nyaya yemastendi iyoyi
kutinesa yekuti vari kuti vakuda kuita savhei ivo vachiratidza kuti vatova neresauti kudhara. Zvo zviri kutinesa vakagoita savhei seiwo kana vachona kuti vazhinji vanoda. Saka zvinoreva kuti kupinda musavhei hasati zvama resauti ayo nyange miting aivachiziriko musa-2017 iri kunzizve hakuchina. Saka tangoona kuti nyaya yacho inenge yayo kundotambana tambana.
Tingaona here mushure mekusangana kwenyu nemusi wemuvhuro vashandi muchibuda nechisungo chekuramwa mabasa?
Vajonga kandemira handidi kunyeberai hurumende haina kutibata zvakanaka. Kana muchiziva zvinonzi munhu wabayiwa nebanga kumusana ndizvozvi ichiti tiri tese isu bata ndeyekutirirana zvechimwe zvevashandi kana taenda kuhurumende. Asi katadzoka kuvashandi tinonge tapeka bhachi rehurumende tiatanodaiwa hurumende yatiri kumbonotsvaga mari. Saka ini handione kufara kuchabuda kubva kuvashandi zvokuti handigone kuti nditi strike inogona kutadza. Inogona kuita kana vanhu kutsamwa kwavo tikatadza kukutora.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-13860 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru muIndia varatidza kutyiswa nekuurayiwa kwemumwe injiniya wekuIndia uyo akapfurwa mune imwe imba yekunwira doro muAmerica. Iyo nyaya iri kuongororwa nehurumende yeAmerica seine chekuita nekuvengana kwemarudzi. Chiitiko ichi chakataurwa nezvacho zvakanyanya mumapoka enhau muIndia uye kutsamwisa vakawanda pamadande mutande.
Bhambu rakateiwa mumotokari rakaputika nemusi wechipiri munzvimbo yamboputikirawo rimwe bhambu nhasi pedyo nemumwe musha uri pedyo neAbab muSyria. Zuva rimwe chete mauto eTurkey nevapanduki vakabatana navo vatora nzvimbo hombe yeguta iri kubva kuchikwata cheIslamic State.
Vari kutungamira pavanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muFrance amai Marine Le Pen, svondo rino vakaratidza mamiriro anenge akaita ukama hwenyika yavo nedzimwe nyika kana vakasarudzwa semutungamiri. Vakakanzura musangano nemumwe mukuru wechechi muLebanon mushure mokunge vanzi vapfeke dhuku. Mumashoko avo vakaramba urongwa hwekutengeserana neEuropean Union, NATO nepasi rose. Mashoko avo avakataura muParis anotungamidza mberi France yakazvimirira.
Va Vanasikana vechidiki vanogara muchipinge vanoti vave kurarama nekutengesa miviri yavo sezvo zvinhu zviri kuvaomera. Vazhinji vavo vanoti vakatadza kuenderera mberi nedzidzo nepamusana pekushaya mari. Patisha Mudadigwa akashanyira kuchipinge uko akanotaura nevasikana ava ndokuchipanyaya inotevera.
Mushure mekunzwa nyaya dzinosiririsa dziri kuitwa nevanasikana, ndakashanyira rumwe bhawa remuchipinge rinonzi rinogara rakazara nevasikana vanorarama nekuita zvepabonde. Pandakapinda mubhawa iri nguva dzemanheru, rainge riine vanhukadzi vainge vakawanda kudarika varume, uye vazhinji vavo vachiratidza kuti vachiri vana vadiki vanofanirwa kunge vari muzvikoro zvesekondari. Vazhinji vavo vaive vakapfeka mbatya pfupi pfupi dzaibata muviri yavo. Wandakatanga kutaura naye ndimuzvare Respect Gono, uyo akati aive nemakore 20.
Kuita basa ratiri kuita iri inyaya yenhamo, unenge usina pekutangira. Chero kana kuti ugare pambacho, hapana kana chaunoraramisa mhuri. Mhuri inongomuka yakatarisa iwewe kuti ndipei chikafu mamanzara. Apa chekuipa hapana. Kuti ude kudai utengesa zvizvati hazvitengwi, wotoona kuti kutopinda mbova kuri nani. Ukaona wodhora unomuka makuseni uchitenga chingwa chemwana.
Ndakanzwa kubva kuna Ashande Muyambo, uyo akati ane 26 ekuberekwa. Muyambo akabuda pachena kuti kurarama nekuita zvepabonde zvinhu zvinorwadza zvikuru. Achitaura nezveupenyu hwake, Muyambo anoti akaita pamuviri ari pabasa rake akabatsirwa nemwana. Ndakamubvunza kuti sei asina kuzvidzivirira, akati iye dzimwe nguva varume vaanoita zvepabonde navo vanodambura makondomu iye asingaoni.
Vamunorwadza upenyu hwemu tosendesa maprotector, asi zvino nguva yekuti zvinotishaisa basa, because dzimwe dzenguva rinoputika usingarinzwa kuti kondomu radii rabvaruka. Umwe noti ndakatoprotector, iye anokutiunza nifeke ndega, anokwanisangana kurivharura usiri kuzviona. Tinoedza kuti protect, asi dzimwe dzenguva dzacho tinokundwa nevanhurume. Zvinoitika pabasa redu rechihure iri, unonga watozvipira kufa kana kupona, because vazhinji avavo vanhu vanotokutora chokubhadhara vanhu vanobva kunze. Saka hauzivi nezvake kuti anoita nezvei. Vamwe vanotora advantage yekuti ndoda kuita nezvakati nezvakati kuti zvo zvangu zvibudirire. Notora munhu wemubhawa, because akanditi ndine mari yakati, ini ndanzwa amaundi yemari yandoda kupiwa, ndinoenda kofara. Ende handizofungi kuti munhu ndinomuziva here anokuenda nenipi, kaunti handiura here ndiri mumba mangu, because nhandeda chi mari.
Muyambo akatiwo basa rekutengesa muviri iri riri kukanganiswawo nekuondomoka kweupfumi, nokudaro shuviro yake ndeyekuti awana anomubatsira nemari yekutanga mabasa emaoko.
Ini ndikaona heupi kune vangandibatsira nemari yestart kudzoka pabhizinesi. Ndiri mwana akakurira mufemili aita zvemusika, handina basa randinosarudza, ndinoita rese. Ngoti problemu iri pandiri ndeyekuti handina kubvira ndapedza chikoro. Kuchenjeresa hangu ndakachenjera kuerenga everything ndokwanisa, asi kuti nditi pandakasvika pacho ndingakwanisawo ndiitiwo basa rekuti ndingapinda mugavhenmendi handikwanisi.
Muyambo anoti mari yaanowana iye nevamwe vake ishoma zvikuru, asi anoramba akashinga kuitira kuti awane chekupa vana vake vaviri. Ndakataurawo namende Skimo, uyo akati aive nemakore 31. Skimo anoti sezvo basa ravo riine njodzi huru yekubata zvirwere zvepabonde, iye nevamwe vake vanoenda kuchipinge hospital kamwe chete pasvondo vachinotariswa nanamukoti pamwe nekudzidziswa kuzvichengetedza.
Nevanhu vatinoshanda navo vamwe vacho vanenge vachiita zvikuya chitatu chechi, vanotitarisa nekutibayira vanonga vapinda munjodzi, kuti varivo vanopinda munjodzi kubatwa nesiki. Saka tinotokurudzirwa kuti dzidzisai vechidiki vamunofamba navo, ndo vari kunyanya kubatwa nezvinhu zvakadai nezvisiki chichi, kuzi havasi kuziya mashandisirwo ekondomu. Ivakati wandei.
Ndakada kunzwawo varume vanonwira pabhawa iri ndokutaura neumwe akada kuzivikanwa nezita rekuti Shumba. Murume uyu akaratidza kurwadzikana zvikuru nezviri kuitwa nevanasikana vanotengesa muviri yavo ava. Shumba uyu akambofunga kuti ndaive mumwe wavasikana ava, akazosununguka kutaura neni mushure mekunge ndamuudza kuti ndaive mutori wenhau.
Vakasponzwa chaivo vakati kwaita maprojekt anomboitwa zvakafanana. Handiti wakadzi vakamboitawo maprojekt vakaita chifandwa zvana bikiping. Nguva tsvagiroma huri muchipinge munomotorerwa maprojekt anopera mapurokanda maprojekt mabhureyila ehuku chaiyo chaiyo. Izvozvo zvinokwanisa kupedzawo chii? Zvokwanisa kupedza chihuru ichocho.
Momo wana mkoti pachipatara chechipinge, asina kuda kudomwa nezita rake, sezvo asina kupuwa mvumo yekutaura nevatori venhau anoti, muchipinge zvirwere zvepabonde zvakadzikira, kubva pazviuru zvishanu nemakumi matanhatu nechimwe muna 2015 kusvika pazviuru zvina nemazana matatu ane makumi mashanu nepfumbamwe mugore ra2016. Pandakapedza kuunganidza nyaya iyi, ndakafunga kakawanda pamusoro pevanasikana ava vanoita zvepabonde nevarume kuti vararame, vamwe vevarume vacho vaine zera rakaenzana kana kudarika vana baba vevasikana ava. Vana Sorojena varere muhapwa dzeGomo vakataura vaona zvokwadi, paya pavakati ukaona zvakadai zvoitika munyika, vanhu vasingachanyare, pasi panenge parohwa nenyundo zvechokwadi. Ndakamirira Studio 7 muchipinge, ndini Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo, makundano eZimbabwe National Army Charity Shield ari kupfungaidza hutsi nesvondo apo Capes United neDynamos zviri kuedzana masimba. Mutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anoti panyaya inotevera.
Pakapedzisira kusangana Dimbare nemaGreen Machine, pakafamba runyerekupe rwekuti makepekepe akatenga mutambo mushure mekunge vakadzoka kubva 3-0 pasi kusvika pa3-3 kwasara maminitsi 10 nemashanu chete kuti mutambo upere. Asi mutevedzeri wemurayiridzi weCapes United, Tostawo Kwashi, anoti idzo dzaingovewo nyaya dzemumabhawa, achiti iye veruzhinji vanofanira kuyemura zvinenge zvaitwa nevamwe, achiwedzera iye kuti vari kuda kuratidza Dynamos kuti ndivo madzimambo ekutora mikombe muZimbabwe.
Tonzi maCup Kings, saka already we are meant to be Cup Kings and we are Cup Kings, so we have to relive those moments again. Tidzose timu chi malevels ainozikana kunzi timu inosimudza mukombe.
MaGreen Machine ari kushandisa zvekare mutambo uyu kugadzirira mitambo yavo yeCup Champions League, iyo vari kusangana neTP Mazembe yekuDRC yakambotora mukombe wemuAfrica uyu kanokwana katatu. Kwashi anoti vari kutambisa chikwata chavo chakasimbisisa kusanganisa Tafadzwa Rusike, Dominic Chungwa, Moses Mchenje, Edmos Banda na Phineas Bamusi, avo vaibvira moto apo maCup Kings akatora mukombe weleague. Asi Dynamos yacho yakagadzirirawo zvakakwana mushure mekushanya kuMozambique kugadziriro yemakundano eleague nemitambo yakadai. Kunyange hazvo mari ichapiwa chikwata chakunda mumakwikwi eZNA Charity Shield aya iri shoma, Captain weDynamos Ocean Mushure anoti zviri nani kutora mari iri pedyo pane iyo isipo. Vatambi veDynamos vakavimbiswa kuti vachagovana mari yese zviuru 10 kana vachinge vabudirira kutora mukombe uyu. Mumwe mutambo wemakundano aya ore kubhabha Field Stadium uko Highlanders iri kubandana neFC Platinum mumutambo wakaoma zvikuru. Highlanders iri kutarisirwa kukanda munhandare Roderick Mtuma uyo vakatenga kubva kuDimbare. Highlanders ndiyo ine mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa vamugabe vachanga vachidya vachipfachura kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza munyika zvakasimudzirwa matemo muSouth Africa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvogara zvakabatiraura maoko zvichitevera kurwiswa kuri kuitwa vabva kure munyika iyi.
Vanhu voungana muBulawayo nematopo kuitira kuti vapinde mumabiko eBavade ravamugabe mangwana.
Vashandi vehurumende voramba kupiwa mastenzi vachiti vanoda kupiwa mari yebonasi.
Tabva tashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana. Anokuonika yene mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu Talks yemina Chris Gande munau dzechindebele.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 24 Nhlolanja 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
The government of South Africa, they must know that the whole world is watching this kind of
zero. Uhulumende wa South Africa kufanele azi ukuthi umhlaba ukhangele umkhuba wabantu bakhe okuhlasela abakwamanye amazwe.
Kuqhamuka udlakela ekutshengiseleni kwezizalwane zeSouth Africa elokitshini leMamelodi leAtrichville ePretoria ezifuna abakwanye amanye amazwe baphume baphelele elizweni.
Lapho ukuyi World Heritage Site kumele sikwazi ukuthi iMatobo ile World Heritage Site. Kulapho kulezintaba, yebo lezo ntaba ziyanaba ziyananabuka zize ziyethinta iMzingwane district.
Sikhangela imbali yendawo ekhethwe ngabezanu PF ukwenzela umkhosi wabo wokujabulela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe. Kuza Friday lamhlanje sileqembu lomculo womdumo wezokholo elihamba ngegama elithi Vocal X. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Okuqhamuke udlakela ekutshengiseleni kwezizalwane zeSouth Africa elokitshini leMamelodi leAtrichville ePretoria ezifuna abakwamanye amazwe baphume baphelele elizweni okugcine kubamba ngamandla amapholisa ukusebenzisa intuthu ehitshayo lenhlamvu ezizwisa ubuhlungu. Abakwele South Africa laba bethesa abakwamanye amazwe umlandu wokuba thathela imisebenzi ukudala amacala lokuba selizweni ngokungekho emthethweni. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseSouth Africa.
Amapolisa acinise dubula abebetshengisela laba ngenhlambu ezizwisa ubuhlungu kanye lentudu ekhishayo ngesikhathi amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa sebefuna ukuhlaselana edolobheni lePretoria. Ukutshengisela kwezalwane zakwele South Africa zingafuna abakwamanye amazwe kuleli kuhle kwaqala ngodlakela ngesikhathi zakamize lokushini leAtrichville zivala izitalada ngamatshe lokutshisa amathaya. Lezi zakamize besihlasela lokuthusela njalo intatheli zindaba lokubulala amafastela ezitolo. Abanye bebetshengisela laba bebevale ubuso bethwele imiqwayi lezinye izikhali, kukanti abakwamanye amazwe labo bebethwele imihedla lezigodo bethi kuhle bahle baqedelane. Iningi labeZimbabwe abahlala kula amalokishi bahle babaleka kulezi ndawo, abanye batshona bezivalele endlini besesaba ukuhlaselwa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana waShimabizela uthi izihlobo zakhe sePitori zilokhu zingakaphuma endlini kusukela izolo.
Kuvuke vele ekuseni sokunama noise, abantu sebevale izitrada basakwazi nokuphuma, ama shops azange avule ukuthi bakwazi even ukuthenga isingo. So ilanga lonke batshone basendlini nomntwana akazange aye ecreche nendaba yesituation yakhona.
Isizalwane sakwele Nigeria umnumzana One Mwaneri uyaphika ukuthi bona bathathela abantu imisebenzi yabo.
We don't know why their issue. Why all the time they attacking us?
Asikwazi ukuthi uhlupho lwabo yini. Basichayelana. Thina kasisebenzi kuhulumende siyasebenza. Sithwala nzima ukuze siphile eSouth Africa.
Isizalwane sakwele Somalia umnumzana Mohammed uthi kuyingozi ukuthi eSouth Africa lehluleke ukuqeda ukuhlaselwa lokhu kwabakwamanye amazwe.
The government of South Africa, they must know that the whole world is watching this kind of
uhulumende weSouth Africa kufanele azi ukuthi umhlaba ukhangele umkhuba wabantu bakhe okuhlasela abakwamanye amazwe.
Umkhokheli wezakhamizi zeMamelodi eziqhuqe ukutshengisela lokhu, uMnumzana Mohoka Leganyane, uyaphika ukuthi ukutshengisela kwabo ngokwenzondo yabakwamanye amazwe.
We are against any xenophobic attacks.
Thina kasikhuthazi izinophobia. Esikufunayo ikusa insolo yethu ngabakwamanye amazwe laba kugatsha lwendaba zasekhaya.
Bekulamakhulu amapholisa kulokhu kutshengisela, abanye belinde abatshengiselayo, abanye bexotshanisana labe befuna ukuhlasela abakwamanye amazwe. Kuze kwadingeka ihelikopta ukuthi iphaphe phezulu incedisana lamapholisa. Senjalo amapholisa abopha abantu abedlula ikhulu ngezihlakalo zokutshengisela lokhu kanye lokuhlaselwa kwezalwane zakwamanye amazwe. Uhulumende wakwele South Africa usephuma ubala esola ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe, kodwa beyitshengisela laba bebetshaya phansi ngentonga, abanye besithi bazaqhubeka abakwamanye amazwe bonke baze bahambe. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Kunjalo nje, amanye amankampani akwele South Africa athi asezayekela uqatsha abavela kwamanye amazwe abangela maphepha abavumela ukusebenza lokuhlala kulelo lizwe. Kuthi ngakwelinye icele kulezikolo ezithiwa bese zithumele abazali abalabantwana abangela maphepha okuhlala kusemthethweni ukuthi bengayi esikolo. Kodwa kubikwa izikolo ebezilobe lezincwadi ziphinde zathi bengeza abantwana laba abangela abazali abavela eSouth Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ezizalane zeZimbabwe ezikwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Izizalwane akakhulu ezeSomalia ngoba sakwadiba abalamahlobo khona bana, bathi bona angeke bavume ukuthi bebexotshaniswa ngama-South Africans labo kade bephethe izikhali zabo nama-locals labekhona phana, okwenze ukuthi amapholisa angenele egcine esethela abantu ngama-tegas esedubula langamarabha bullets.
Kodwa sikhuluma nje kunjani ukufuthelana khona ngabo?
Abantu bafuthelene ngoba kakwaziwa ukuthi kuzowenzakalani, ngoba siyakwazi ukuthi nxa kungaba lo msindo wezenophobia kwenye indawo uyaphangisa umemetheke kwezinye indawo. So abantu abakwamanye amalokishi afanana laboThembisa lapho kwakwenzakala khona kuqala u-Alexandra eDisclude kabahlalisekanga bethukile, kanti langapha phakathi edrobheni leGoli abantu bethukile ngoba sijayele ukuthi kube sokuqala eDeep Town.
Sizwa kuthiwa kuke kwaba lembiko yokubana abalabantwana ezikolo bona bengabokuza bangabasi ezikolo, kuhamba njani ngodaba lona?
Kusho ukuthi-ke kule ncwadi esiyibonileyo ebivela kwesinye isikolo esiseGoli ebesithi sona abantwana ababuya ngaphandle kwamanye ababuya kwamanye amazwe kumele babe lencwadi eziqondileyo, amapemithi njalo be ngamapemithi aqondileyo, kanti-ke labazali babo kumele babe lamapemithi aqondileyo. Namhlanje ekuseni ngasengifonela-ke leso sikolo ngikhuluma lo teacher wabo omkhulu khonapho, wasechasisa ukuthi uhulumeni woma-affairs department aba-immigration babiza ama-principals ezikolo zonke ezikhonapho eGoli ukuthi isikolo njengoba uprincipal enguye owamukela abantwana kubo enrola abantwana esikolo, kumele enrole abantwana abalencwadi esemthethweni, njalo futhi kumele kukhangelwe lokuthi incwadi zabazali babo zisemthethweni.
Alo-ke uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Abe-ZANU-PF balungiselela umkhosi wokujabulela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe. vakhetha isikolo seRhodes Estate Preparatory School ngoba siseduzane lendawo yembali emandebeleni eyamanxiwa emadopo besithi bazama ukukhulisa ibizo lalendawo lona livele lidumile njalo lilembali enonileyo. Unompumelelo moyo siphalo lodaba ngugcweleyo esemadobo.
Izisebenzi zenhlangothi zikahulumende ngobunengi bazo seziqalile ukufika edolobheni lakoBulawayo zikhangelele ukuyazithokozisa emadopo. Emini izulu beliwohloka njalo namatende amhlophe asefakiwe kulungiselelwa idili. Osakhulayo umxolisi Nkomo uthe kubuhlungu ukubona umuntu owabulala abantu esebenzisa ibutho esiyathakazelela ilanga lakhe lokuzalwa emadobo endaweni elembali ebuhlungu njalo esiyindawo yemvelo lenyamazana ehlonitshwa umhlaba jikelele yena izandla zakhe zithonta igazi.
Mina vele ngibuhlungu ngendaba yemadobo ngoba ngikwazi ukuthi emadobo isesigabeni seMathebeleland lapho umgaba athumela khona amasotsha akhe awegugurawundi ukuthi azobulala abantu.
Umqondisi we-Amagugu International Heritage Center emadobo oyingcitshi kwezembali umnumzana Phathisa Nyathi uchaze obala imbali yemadobo kanye lendawo yomthimba kamongameli ethi abathwa yibo abanini bendawo ngoba bachiya imbali eyabangela ukuba imadobo ibe yindawo ehlonitshwayo umhlaba jikelele. Unyathi uthe lapho okuledili khona kwagcina kubuswa ngabelungu kwathi sesithethe uzibuse uhulumende wabusa leyo ndawo njalo indawo ethandwa yiloba ngubani ngoba indawo elokudla lembali enhle edume umhlaba noma nje yasuka yangcoliswa ngezombusazwe ngemva kwempi yenkululeko ngoba ilamangcwaba abantu abangaziwayo kodwa beyizizalwane zakuleli kunye lamakhiwa abhuqwa libutho lendulo.
Sonke besikhona lapha ezintabeni ubuningi babantu osibabona kulesithena yimatobo south abadudulwa ngamakhiwa ngapha njengoba siza kuthinta emveni kulento abayilandayo. Okokuqala zintaba lezi ezintabeni kulembali ezintabeni lezi umkhathi wakhona usuka ube muhle kuba lezulu elinayo kube lezithelo.
Ethi lindawo iyo njalo elengcwaba lika Cecil John Rhodes omunye wabamhlophe abahuquluza eleZimbabwe laze lacina libizwa ngegama lakhe lokuthi Rhodesia.
Lapho okuyi World Heritage Site kumele sikwazi ukuthi imatobo ile World Heritage Site. Kulapho kulezintaba yebo lezo ntaba ziyanaba ziyananabuka zize ziyethinta imzingwane district ezinye zithinte kancinyane iGwanda district ezinye ziphose ziyekhotha iMangwe district kodwa inziki ikhonapha emadobo kulapho kulezintaba.
Lesi yiso njalo isiqinti esilendawo lapho ecelwa izulu ngosiko lwamandebele enjelele okuyikho okucasula inkokheli yomdabu ukuthi ezombusazwe seziphambanisa ukuhlonitshwa kwesiko lemhlubulweni wemandebeleni. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingunompumelelo moyo.
Akusenjalo unkosazana Kholetha Shoko obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF koBulawayo uthi bonke abasakhulayo bayanxuswa edilini likamongameli Mgabe kusasa emadobo.
Kubone ukuthi abantu bajabulile kakhulu ngebhekuthi lapresident ezayenzelwa ema-tibeleni nawo especially thina ngapha koBulawayo sikanilanza kakhulu ukubana ima-south yi-province ezegcibeni so lathi sikhona lapha ngendlela esilungiselela ngayo silungiselela ngendlela ephezulu okungani libhithi lathi esihostayo i-program leyi wawuke sibe ne-national campaign eyasiyenzela upresident wethu ukuthi ubaba wethu ngumuntu osmart lathi lapho esihlala khulu lasikhanisa ngofuna ukuyenzela abantu ukuthi lo ezan p f iclean sibe ne-hanifan i-street part and abantu ade bekhona ade bebaningi ade bejabulela into leyo kade siyenza and bebe i-response yabantu abaningi hhayi bayakujabulela kakhulu.
Kungani isigaba sakoBulawayo siphatheke kakhulu kulolu daba khona kuqoqa esemathebeleland south?
Imathethe esiyenzileni ngenye indlela singayibeka sithi yi-gift yethu akade sifuna ukuthi siyinike ubaba upresident njalo lokubonakala ukuzibonakalisa phakathi nabo abantu bakoBulawayo ukuthi bebone ukuthi no ubaba omgazi ulama supporters ulabantu bakhe abamthandayo ulama youth akhe amthandayo amsekelayo ibiyindlela yokuthi sibonise abantu bakobulawayo ukuthi noba sikhona we are fully behind the president wethu
ukuze libabonise abantu bakobulawayo besekukhona yini okukhona liyananzelela ukuthi kulabanye abangamsekeliyo
isikhathi esiningi ngasisenza ibirthday kapresident asikhethi ukuthi lowo muntu ngowani kumbe ngowani amaphathi wonke wonke ababesifise nje sokuyana bephatheke siyabe sibanxosa nawo thina lokhu siwenza-ke singakakhangela ukuthi abanye baba-opposition bathini ibiyindlela ethesifuna ukuzibonakalisa ngayo ukuthi no sikhona upresident ethu siyamsekela njalo besinganxosanga abezanu p f upheli besinxuse wonke umuntu ekwanisayo ukuthi azomatsha anikele isekelo lakhe kupresident ngomgqibelo asambenini sontenini sethakazelela ibhebhede kapresident noma uvela ngaphi noma ungowani noma ungwayiphi party this is a national event asambeni sonke sethokozelela upresident wethu
alo-ke ngunkosazana Coletta Shoko obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabatsha kuzanu PF kobulawayo ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo thiyani indlebe kuhlelo oluphathelane labesifazane kusasa lapho unkosazana Shoko azachasisa ukuthi amantombazana afundani kubandla lezanu PF kanye lakumka mongameli unkosikazi Grace Mugabe kunjalo nje inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela iCrisis in Zimbabwe Coalition, iTransparency International Zimbabwe, izinasu lethajamuka sesijikile lamuhla zisole ibandla lezanu PF ngokubamba uZulu ngamandla ukuthi ahlawule imali ezasetshenziswa edilini lokuzalwa kukamongameli Mugabe eMatopo kusasa. Embikweni eziwethule lamuhla inhlanganiso lezi zithe okwenziwa izanu PF lokhu yikwephula amalungelo oluntu. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube yena othi labo bakhitshisiwe imali ngukansila wabo.
Ukansila isithwale senzima lamahovesi akhe lapha. Urova abantu lapho ethi kulokudla wabakhiphisa amadola phesuka lapho ethi hhayi ngamadola ayale ephathini kakhulu phesesuka lapho wabuya futhi waletha umumbu khonapha ethi khonapha fanele khipha $2.50 abantu bakhipha kanabantu angikwazi intungamile izulu liningi amabele maningi manje abantu kumbe sebathanda ukufuya njengenkukhu hayi batheleka sibili bakhipha batshona bengahlakulanga ngomvulo langolwesibili ukhula lukhula beloke belindena khona ngale
ube sipha abantu ukudla yini
ya kuthi ukuthi imbona ngathi yiplani yokukwelekisa futhi abantu into esimangazayo usuke sitshela lapho ethi hhayi wazi-10 ihamba phambili ngoba yiyo donate $600 khona ngale ephathini yebirthday kakhulu kumbuqinisile kasikwazi uthi yena sihambe phambili impela sadlula ilizwe lonke sikhiphe $600
belibanjwa ngamandla yini njengezakhamizi kumbe bekukhitshiswa amalunga ezanu kuphela
hhayi khonapho sibe sikhitshiswa sirojwa kuthiwa kulokudla manje yazi ke abantu kungathiwa ukudla nanku bayagigima futhi kusuka lapho basuka bathi hhayi leli dollar hhayi belingasilo lalapho sokufuneka i-$2 sesikhiphile sokuthiwa sokufuneka i-$2.50 and i-$2.50 leyo kuthiwa amahoveti yiwahola kuqala lina lingashota lyawalihlotile so isimanga ntungamili clinic yethu mbona ngathi le-7 years ilokhu ihleli kambe i-$600 nale ngabe sithengisa mbenze sathenga lezitina kambe ngabe kayiphelanga sithatha imali yethu siyidlalisa mpela siyisa khona-ke lapho kwafa khona abafowethu bonke khonapha nje kombimba mbona ngathi sinabantu abayi-10 aqatshele ebhalazo khonapha
alo-ke ngumnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le ePlumtree. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele kusehlakalo sokudubuka kwebhomba komunye umuzi waseSyria lamhlanje ekuseni selifike kwabangamajumi ayisithupha lanhlanu i-65. iziphathamandla zakwele India ziveze ukudana okukhulu ngemva kokudutshulwa komunye umanjinela odabuka kulelo lizwe kwenye indawo yokukwejisa kwele Melika. Umeli wele Melika eZimbabwe uthi kuyajabulisa ukuba umongameli Robert Mugabe ufuna ukusebenzelana kuhle lomongameli welizwe lakhe omutsha umnumzana Donald Trump. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uambassador Thomas Jr. utsho lamazwi emkhosini owenzelwe eHarare okukhulumisana namalunga abanye babaphatheka kunhlelo ezehlukeneyo kwele Melika aweZimbabwe United States Alumni Association ZUSA ngesikhathi lelo lizwe linanza iBlack History Month ethi uhulumende wakhe uzoqhubekela phambili ngenhlelo zakhe abevele eziqhuba eZimbabwe ezigoqela ezempila kahle ezifana lolwe President's Emergency Plan for AIDS Relief olokwabela uZulu ukudla ngesikhathi zendlala imfundiso kwabasakhulayo beZimbabwe ukwakhiwa kwamahofisi esigodlo seMelika ngendleko yezigidi ezingamakhulu amabili amadola $200 million lezinye.
We will maintain our policies in Zimbabwe under President Obama.
Sizokwala sisekela inhlelo zethu ezaqalwa ngesikhathi uNumzana Obama engumongameli. Yithi esitholisa usizo olubiza imali eningi umhlaba wonke.
Wengeza ukuba inhlelo ohulumende wakhe aseziqhube okwesikhathi eside kungakhathalekile ukuba ongumongameli ngaleso sikhathi ngowaliphi ibandla lombusazwe zizoqhubeka ngoba ziqakathekile. Kungakho ethi ezokhuthaza umongameli Donald Trump ukuba angaze esula inhlelo ezasungulwa ngobe ngumkhokheli weMelika umnumzana Barack Obama ezifana lolwe Mandela Washington Fellowship Program lezinye.
Let's maintain this program. This is a performance program that's yielded
one. Loluhlelo kumele luhlale lukhona ngoba luqhubeka kuhle.
Linyanga ye Black History Month eyaziwa njalo ngelokuthi African American History Month inazwa ngenyanga kaHlolanja uqathekisa imbali lokuthe kwenziwa ngabensundu baseMelika kusukela ngomnyaka ka-1976 inyanga kaHlolanja yabekwa njengenyanga yokunanza imisebenzi yabensundu loqatheka kwabo embalini yeMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo usudluliselwe phambili umdlalo weCommanders Zimbabwe National Army Charities obukumele udlalwe phakathi weqembu leHighlanders lele FC Platinum ngesonto enkundleni yeBarber Fields. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders bekumele lingqikilane lele FC Platinum kusemifinal yenkezo yeCommanders Zimbabwe National Army Charities ngensonto enkundleni eBarber Fields, kodwa lumdlalo udluliselwe phambili ngemva kokuba kunanzelelwe ukuba isimo senkundla silunganga njengoba kugcwele amanzi yonke indawo. Umbiko othunyelwe onozindaba isikhulumeli sebutho uLieutenant Brian Muchero uthi iqembu leHighlanders lele FC Platinum asezadibana ngenyanga ezayo mhlazili 12 khona njalo enkundleni eBarber Fields. Kusenjalo umdlalo ofanayo ohlelwe ukuba udlalwe phakathi kweqembu leDynamos lele Cape United wona uzaqhubekela phambili enkundleni National Sports ngensonto. Iqembu elizanqoba phakathi kweDynamos lele Cape United lizalinda elizaphumelela phakathi kweHighlanders leFC Platinum sekudingwa intshantshu zalonyaka. Nyakenye iqembu leHighlanders ilwe laphakamisa inkezo ngemva kokunqoba eleHarare City. Ukungadlalwa komdlalo obekumele ube phakathi kweHighlanders leFC Platinum sekudale ukuba usuku obelubekwe ukuba yikho lapho kuzadlalwa khona ifinal yomncintiswano walonyaka wenkezo yeCommanders ZNA Charities lalo lidluliselwe phambili. Aluba yonke into ibihambeke ngemfanelo, ifinal yalonyaka bekumele idlalwe mhlazimhlanu ngenyanga kaMbimbitho, kodwa isiza kuba khona mhlazingama-26 ngenyanga kaMbimbitho. Njalo iqembu elizaphakamisa inkezo lonyaka lizathola inkulungwane ezili-12 zamadola aseMelika kuthi elizadliwa kufinali lizathola inkulungwane ezili-9. Izulu lina kakhulu esigabeni semaNdebeleni kulezi nsuku, njalo ensukwini ezedluleyo liphazamise umdlalo wokuzwana amandla obuphakathi kweqembu leHighlanders lele Bulawayo City wona wangasafikanga emaphethelweni. Umncintiswano weCommanders ZNA Charity Soccer Shield uyingxenye yemizamo yebutho lelizwe leZimbabwe eyokuphathisa abafelokazi kanye lentandane zamalunga abo asadlula emhlabeni. Ngimele iStudio 7 nginguJoseph Njanjini.
Ukulive talk lamhla sixoxa ngokujabulela kukamongameli Robert Mugabe labezana PF bejabulela ilanga lakhe lokuzalwa ngesikhathi abeZimbabwe ababalekela umbuso wakhe baya eSouth Africa bebhekane lenhlupho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven
kuhlelo lwethu Woza Friday lamhlanje sileqembu lomculo womdumo wezokholo lihamba ngegama elithi Vocal X elethula idlalade lalo elitsha ngempela sonto edolobheni lakobulawayo. Okhokhela leli qembu onguye walisungulayo uThemba Mdlaziba unxusa wonke umuntu oyisakhamuzi sakobulawayo ukuthi aze ngobuningi uzosekela iqembu lakhe kuhlelo lokuncindezela idlalade labo lakuqala. UMike Hobe weStudio 7 uxoxelayo.
Le kamhla ka-25 iyabe i-more deeper in understanding in the sense of music and also kweze kamoya ngoba it's an offering that's really then telling a story of Vocal X.
Yini ibizo yale album njalo kuyini okuzoyiphefumula?
Ngalibhekile i-album yokuqala ethi yayithi Ebenezer ngoba u-Ebenezer utsho ukuthi uNkulunkulu usengihole kwaze kwaba la and i-Vocal X sine-2 years sisenze okokuqala. Le eyesibili igama layo lithi Shiloh, la okuhlala khona i-covenant kaNkulunkulu. It's a testimony to us ukuthi sesikhulile kwezomculo sasika endaweni yokuthi umoya kaNkulunkulu, umoya kaJesu usuphila, hhayi ukuthi ngaphambili wayengekho but manje sesizwisisa ngcono ubukhona bakhe lokuthi into esiyenza musically ma yena uNkulunkulu engekho ayiyindawo.
Laba abafisa ukuza kulo mcimbi wenu kumele bakhangelele ukuthi kuyini okuzoyenzakala khona.
Kunengi mfowethu, laba abanye abake bebuye kuma-Vocal X concert banizonitshela ukuthi it's always a lively atmosphere full of joy, ukujabula, inkazimulo, the music esezingeni eliphakemeyo. Ngakho laba ababuyayo siyabathembisa kanjalo ukuthi kusasenjalo, laba abangakaze babuye sibatshela ukuthi umculo wethu ngumculo okhuthazayo, okhuthaza umoya, oqinisa umoya, ojabulisa umoya, okhuthaza abantu enkosini. Ngakho abantu mabaze ngokuningi.
Abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngale bandla lenu banganithinta kanjani?
Okokuqala bangasithola khona okulula kakhulu, it's on Facebook. Sinekhasi lethele ku-Facebook, it's Vocal X. Khonapho kulelo khasi le-Facebook akhona ama-numbers ethu, ama-contact numbers. And then abangafuna ukusithinta ecingweni bangasithinta ku-073-3664-663.
Siyabonga Mike Hobe, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke lingayikhatshana ngoba uhlelo lweStudio 7 Live Talk luyalandela khona manje. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.